mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kurume 19 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi kune avo vatinotandara navo palive facebook page yedu ndinoti tichakuzivisai patinotangidza zvekare ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mutungamiri wenyika anoparura urongwa hwekukurudzira makambani kuti ashandise nhando dzemoto dzisingakanganisi mweya unofemwa nevanhu sangano rinomirira vanofamba nemabhazi eruzhinji rinoti urongwa hwakataurwa nemutungamiri wenyika hwekudzivirira kutapurirana kwechirwere checovid-19 hakuna kukwana rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoshora mutungamiri wenyika richiti vanononoka kufunga mukugadzirisa zvinonetsa nyika semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro vakaparura kuharare international conference center muharare urongwa hwekukurudzira makambani kuti ashandise mhando dzemoto dzisingakanganisi mweya unofemwa nevanhu kana kuti renewable energy policy vachiti zimbabwe yakazvipira kuderedza maindastry kana kuti zvinhu zvinosvibisa mweya kusvika pazvikamu makumi matatu nematatu kubva muzana panosvika gore ra2030 nezuro zvekare hurumende yakabatana nesangano revashandi rezimbabwe congress of trade unions muzinda wesweden nevashandirwi kupa mubayiro kune makambani ekubhulawayo anoshandisa mhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Zviri kufamba zvakanaka chaizvo maonero edu isisi kuno kuti tiri part of the tripartite pachirungu tinoti tiri vatatu business labor nehurumende ailo ine urongwa wokuvatsira vemabhizinisi vachiri kukura vanenge vachiita zvihazvo kuti pavanoita mabhizinisi avo vanotarisa kuti vanochengetedza nyika zvemudenda pachirungu tingati climate kana kuti zviri friendly pachirungu vanoita zvinenge zvakati siyanei ne vatakajaira ingava inyaya yekuti vari kushandisa zuva kana kuti vano mashandisiro avo zvinhu zvavo zvinenge zvakati chenei apo vachikura vechidiki
ko vari kubatsira nemari ndivanani
saka pane tingati urongwa vanoti pakama asimuka ndiyo iri kutaurwa neailo iprojekti iri kubatsirwa neembasi yekusweden ndiyo vanobatsira kuti vemabhizinisi ava vachiri kukura ava vakwanise kukura vachishandisa zvakainoti zvinenge zvakanaka zvingadhameji denga redu taona mukana yokuti vaya vakambopatisipeta vakawana mawadzi makore akapfuura ende zvipi zvavakaita
vemabhizimisi madiki ava vanenge vachibatsirwa sei chaizvo
ingava imari yavakahwina makore afura neruzivo nekuti patinopa maawadzi maawadzi asiri mari ine awadzi inenge iri kuti tinokupa ruzivo tingati training inozopiwa unogona kutovatsirwa kuti bhizinesi rako unogona kurifambisa zvakaita sei ingava inyaya yekuchengeka mari ingava inyaya yokutsvaga kana kuti market kana kumaneja bhizinesi rako saka tinenge nhasi tavhakachira vairi tichida kuona kuti after vambopaticipata paproject iyi vari kuzvifambisa sei
saka munenge muchienda maguta ose here
iyo zvino makore ese yange iri centralized pachirungu tingati yange iri kuchiitwa kana kuti awards ese munhu anga achikwanisa kutravela kuuya kuHarare asi 2019 vakati pachirungu kuti decentralize tomboita kune mamwe maregions saka masondo matatu afura taita similar exercise kuHarare pane vakatohwina iyo zvino tiri kutarisa tingati southern region saka guta iBulawayo saka tiri kutarisa kuti tiite munomu pakamasimuka innovation ngevapi vane maproject anooneka kuti aiwa mangwana tinenge tichikwanisa kuwana mabasa achiwanda kune vanhu ivavo
munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7 sangano rinomirira vanofamba nemabhazi pamwe nemichovha Red Passengers Association of Zimbabwe rinoti kunyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezveurongwa hwekudzivirira kutapuriranwa kweutachiona hwecovid-19 zvimwe zvavari kukurudzira hazvishande kune vanofamba nemabhazi eruzhinji mutungamiri wesangano iri vatafadzwa Goliath vanoti kurudziro yekuti vanhu vanodarika zana vasaungane panzvimbo imwe chete haishandi sezvo vanhu vachimanikidzwa kutsikirirana mumabhazi uye kuungana pamisika inokwirirwa mabhazi ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7
isu sesangano repassenger association of Zimbabwe zvikukadzika zvakare zvakanyanyisisa nemamiriro akaita zvinhu muzviteshe zvokwirira veruzhinji vanhu vari kumirira vakawandisa zvikuru mabhasi terminus izvo zvinogona kuti vamwe vabatwe nechirwere chikorona ichi saka isu sesangano repassenger association tikurudzira kuti hurumende ione zvaingaite kuti vanhu vari kupinda nomumabhodhom vange vachiongororwa kuti havana utachiona uyu wechirwere ichi izvodai kutekeshera mabhazi zvakare ndimumwe muri kumanikidzirana zvinoita kuti vanhu vazohutsirirana pataifamba tichienda mumabhazi terminus mukore weruzhinji taitarisa kuungana kwakaita vanhu tichivabvunzawo kuti vari kuziva here nezvo chirwere ichi vazhinji vaitaura kuti vari mukuchinzwa asi havasi kunyatsoziva kuti chinobata sei vamwe vari kufunga kuti changofana neflu vazhinji vari kuchiziva kuti chiriko asi havazoziva kuti chikamira sei hapana dzidziso yakanyanya yati yapinda muvanhu nezvechirwere ichochi
tiri kuona vaGoriati mune dzimwe nyika vari kutora matanho ekuisa mvura nesipo nemasanitizer munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi neveruzhinji senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekoronavhairasi imiwo pane zvamuri kurongawo here
hongu dzimwe nyika dzaakutora matanho ekuisa mvura nesipo semuenzaniso Rwanda dzimwe nyika vari kutoisa mvura apa zviteshe nekumwewo nesipo izvi tiri kuzvitarisira kuti zvinge zvichiitika muzimbabwe tinoda kutenda imwe kambani mboja rinare ya katopa sito farare tumishinya tuyo mfuletuko tui kutila nangu achigeza tunenda kukulitiroja mmakambani alimuma business akasiana wani kwa sabu kutitiro kupoo makanzu kena patra na urumi nge
avo vange vari mtungamiriwe Passengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muharare na jonga kande miriwe Studio 7. Izvi zvatsigirwawo nemutauriri wezangano remabhazi anotakura vanhu rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association Vafarai Muza avo vanoti bhazi rinofanirwa kutakura vanhu zana nemumwe zviri pamutemo zvichireva kuti rinenge ratotyora mutemo.
Vamuza, imi se
dambudziko iri rinotibata pakuti vanhu vedu nguva zhinji patinoatakura pamapeak hours vanenge vakawanda. Saka kana pane chimiro chokuti vasange vakawanda, which means motikari dzedu isusu dzenzi dzisasakwanise kuzara nenguva kana kuti kutozara kwacho chaiko. Nekuti ukaona bhazi hombe rinotakura 76 seated passengers and 25 standing, which will be 101. Apa kana pachinzi nehurumende vanhu vanofanira kunge vasiri more than 100, which means bhazi rinofanira kutobva paringi risina kuzara. Nekuti vanenge ratogungano kare mubhazi imomo nokuti vanhu vanenge vawandisa. Tichizoona futi chimiro chiripo nenyaya yekuti transport yakachipa iri kuwanika kuzupko chete. Vanhu vazhinji vanenge vakamira tomboti ingave 182. Tokwasa kuona pakamira vanhu vanozadza mabhazi kana kuti 4 panguva imwe chete. Panguva iyoyeyo, which means bhazi rimwe chete rinotakura 101 mabhazi maombaya, vanhu vanenge vari more than 400 ratogungana. Uye vazengeza St Mary's, NOP, toenda ziko inzvimbo dzese dzidzi zvokuti vanhu vanenge varipo ipapo vanonge vachitopfuura 2-3,000 parengi. Ende hazvikwanisiki kuti vaoganaizwe kuti imimi mbomirai muri kana kuti mutaun musauye parengi. Angori magungano anenge achitogara achitoitika nguva nenguva. Kana kumalocation kunotakurirwa vanhu, vanomuka vachiita mitsara mirefu vakamirira mabhazi kuti abve kudzepo. Kana kuti isusu tichibvisawo mabhazi edu mumagaraji, tinovasvikirawo vakamira nzvimbo dzavanotakurirwa vakati wandei. Saka tinoona kuti rinenge riri dambudziko rokuti vanhu kuti vazenge vachioganizika kuti vaite vashoma vashoma. Asi dai kuri kunzi paita chimiro chekuti hurumende inenge yapindira kana kuti yoprovhaidha vanhu fuel yekuti ukangosvika parengi nyange pane vanhu 4 takura vanhu ivo, kana pane vanhu 10 takura vanhu ivo kubva vatofamba, so that havafambi vakawanda nekuti bhazi rikatakura vanhu 100 and something ratogungana.
Mutauriri wesangano remabhazi anotakura veruzhinji rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association Vafarai Muza vari parunhare muchitungwiza neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe ratambira zvataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti zvikoro zvivharwe nekukurumidza kuitira kuti vana vechikoro vachengetedzwe kubva kuchirwere cheCOVID-19. Mutauriri weProgressive Teachers Union Dr. Takafira Joe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaMnangagwa vazobvuma kuvharwa kwezvikoro nekukurumidza, varatidza kusanzwisisa uye kusave nehanya nedambudziko rechirwere ichi, izvo zviri kuonekwa nokumhanyamhanya kuri kuitwa nedzimwe nyika mukuedza kuchengetedza utano hwevanhu vavo.
Hurumende yeZimbabwe yazobvuma kuti zvikoro zvinge zvichivharwa nokukurumidza musi wa24 March 2020. Tinoona kuti iri danho rakanaka razvoita nehurumende, asi zvaazvisina kunaka kuti vaMnangagwa vamboomesa musoro kuti tisvike pakadai, nokuti vazoona kuti varayiridzi vana vechikoro navabereki vanga vazvipira kuvhara zvikoro kubva musi weMande zvichienda mberi, nokuti tanga taona kuti hatingamiri takapeta maoko apo denda recoronavirus richizezesa pasi rese. Uyezve nyika yeZimbabwe yanga yaita chikandamadzo chisione kumudziwehwe kuti apo denda recoronavirus rakatekeshera richipararira, havaiti sezvinoita dzimwe nyika muSouthern Africa, muAfrica nemunyika dzese zvekuvhara zvikoro. Saka apa zviri nani kuti hurumende yazotirimukawo ikapa kuti zvikoro zvivharwe nokukurumidza. Pane izvo zvanga zvataura nemukuru wenyika aiti zvikoro sine zvichivhara mu 2 weeks ngazvingomira zvozovhara mu 2 weeks sezvinonzi coronavirus haiataki vanhu kana kuaffecta vanhu pa 2 weeks uyezve sezvinonzi varairidzi nevana vechikoro vane immunity to coronavirus. Saka tinoona kuti hurumende yaita zvakanaka, asi tinongoyambira avo vana chipangamazano vemutungamiri wenyika kuti mune ramangwana vasaita zvazanondoga wakasiya jira pamasezi. Vaonewo kuti kana vachida kuti decision yemandorokwati iite, vanofanira kunge vachiinjenja varairidzi pamwe chete nevadzidzi. Izvi zvokuti vangoita unilateral decision zvinopa kuti mukuru aonekwe semunhu asingafungi, munhu asina chimiro, uyezve zvinosekesa nyika kuti nyika inotadza kutora madecision akanaka panguva iyo tinenge takapesa necrisis. Nokuti muzvikoro shuwa denda rikabata mwana umwe chete pachikoro chine vana vanopfuura 3000 zvinotoreva kuti mari iro, nokuti vana ivavo vachapomera vamwe uyezve nemhuri dzavo, vana baba nana mai uyezve nemucommunity. Topa kuti tinyadzise munyika inofanira kunge tichiva chiedzo, mucherechedzo wekuti zvinhu ngazvimire zvakanaka. Saka tiringoyavira, tingoudzawo navarairidzi vatinotungamira kuti zvichemo zvavo zvahwikwa, tazvisisa kuhurumende zvikahwikwa mune ramangwana, vazive kuti kuita muonera pamwe chuma chomuzvikuru. Kuita matendera maviri anorira zvinhu zvakanaka, nokuti zvinopa kuti zvichemo zvedu zvinzvikwe.
Avo vange vari mutauriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takashira Zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Daily News, vana chiremba vanoti havasi kugutsikana nezviri kutaurwa nehurumende pamusoro pekudzivirira kwechirwere checovid-19. Mudaily News mekare murwi mumutambo wetsiva vacharles manyuchi vanoti havachakwanisa kurwa nemutambi wetsiva wekuuganda Muhammad Sebulaya zvichitevera mirayiro yekuti vanhu vanopfuura zana havafanirwi kuungana panzvimbo imwe chete. MuNewsday mapurisa ari kushorwa pamusoro pekufungidzirwa kuti vakauraya zvisiri pamutemo umwe munhu wavakange vachitsvaka. MuHerald mune nyaya inoti hurumende yatonga kuti zvikoro zvose zvinofanirwa kuvharwa nemusi wechipiri svondo rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Musoreri apo pastudio zvenyu vanhu vanotipa nhau dzeright right. Ndazvangu tombotaura pamusoro pachioenga uya zviri kuita kuchina, dzimwe nyika dzichitora vanhu kuvatizisa kuchina nechirwere chichadai kupararira nyika dzose, vanhu tokwira ndege vachienda zvimwe dai zvangofirapo vozvitazorora tatambudzika izi nemareta.
Makadii makadii vestudio 7 mukutaura naanonzi Westlife ndiro Cape Town. Ini semaonero angu hangu matoraita pesen aya akanaka, asi chandinochema nacho ndechekuti mabhodha edu aya ane mabhodha jamba anopinda nekumvura, vachaongorora zvakatarisa, vachaongorora kupinda nekumvura ino. Kuzoitawo futi nyaya yavataura vati vachiwenga ndo vaenda kuchina ivo kunorapwa, vachikuru apa vakukudza vanhu vavanhu vasabude nedzimwe nyika, saka vachiwenga ndo vega vakosha here? Ndotenda hangu mashoko angu.
Kwazuva kwazuvai mhuri yeZimbabwe, muri raiti iri kwese kwamuri, ndinofara nokupinda muchirongwa. Maonero angu ndiri kutoti dai America yatowedzera zvirango, matongerwo ari kuita nyika yedu haana kunaka, haana kumira zvakanaka. Vana vemuZimbabwe vari kutiza nyika, vana vemuZimbabwe vari kuchema mazuva ese, namo matambudziko nzara hakuna chikafu mari asikutenga munyika saka tinotokurudzira America yekuti ngaitowedzera sanction ngaiwedzere zvirango ngazvisatombochinja zvirango izvozvo kusvika ZANU-PF yaona kuti zvairi kuita hazvisi raiti hapana ari kufara nematongerwo ari kuita nyika yedu naizvozvo tinoti zvirango ngazviwedzerwe ngazvitowedzerwe kusvika vaona matongero akanaka kuti kutonga kwakanaka ndeuku neuku worega kurambidza vanhu kuratidzira vanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo kunyanya vechidiki ende mune remangwana tikada kutarisa kuti vari kutungamirira nyika havani makore mangani totarisa kwatiri kuenda kuti pageneration yedu isusu vane makore kubva pa20 years achazorarama sei munhu iyeye vachitadza kutonga nyika vachitonga nyika nedimo ravo
maswera sei kupastudio 7 yako inivo ndinonzi James Mzipa ndinobvawo kumasvingo asi iko zvino ndiri kuno hangu kusouth africa pandiri kuzama kubata-bata kuraramisa mhuri inini ndingangotaura zvishomanene pamusoro kurwere rwecoronavhairasi rwakadai kuuya mukati menyika ndinongoti dei mwari vapindira vanhu vagona kuwanirwa mishonga yokuti chirwere ichi chirapwe ndozongotiwo hangu kune zvakataurwa nadefense minista wekwedu ndiko kunonzi kuchembera kwomuchembere uyo haachazivi zvaanotaura voita saese kunonzi haana vokubereka asingarwadziwi nerufu here kuuya kwarwo rufu harujairiki mashoko amai muchinguri haatarisirwe kunge achitaurwa nemunhu mukuru wezero ravo kuchembera pamwe chete nebato ravo kuti zvoitwa zvacho hazvicharatidzi ramangwana rakajeka dai mwari vapindira
kwazva yamawadikane chokwadi muzimbabwe kodzero dzevanhu hadzisi kucherechedzwa tikatarisa kuti vanhu vakangoda kuti vataure seconstitutional right yekuti inotaura kuti munhu unokwanisa kudemonstrate asi munhu hazvibvumidzwe kana kuti utounzi uri kupikisa maonerano anoitirana nehurumende haupiwe chikafu kana kuri kumaresevha unotiretenga unenge uri ndenja tofunga takavanzwa mate madanda vakatotaura kuti zimbabwe ndeyedu chero mukataura henyu chirungu chero mukataura language iki isu tinongotaura chirungu chekuti zimbabwe ndeyedu which means chero ukataura kuti izvi hazviti zimbabwe ine vene vayo nekuti vakataura kuti zimbabwe ndeyedu
Hello Studio 7, I hope munondiso pachirongwa. Ini ndine mubvunzo wekuti zvinonzi izvo tisaite mapublic gatherings of over 100 people per event, whether ruenda kumuchato kana kuti ruenda kurufu kana kuti kui. Asi moramba muchiti zvikuru zvirambe zvakavhurwa. Iko kuine gathering of more than 1,000 plus or more than 600. At any given time every day kana zvikoro zvakavhurwa nemazupwa aya anotakura vanhu vanopfuura 100 munoti kudii nazvo hatisi kutamba tichitenderera panzvimbo imwe chete here apa nai ndatenda
masora sei vanodikanwa nevanonge varipo pastudio 7 ndotenda nezvemunotaura nekutaura zvinenge zvichiitika asi nyaya ndinayo ndeyekuti hatina zvafamba kana kuenda mberi takatongomirawo kuti kuda mwari achapindira kuti kuchabuda rimwe bato tsvangira zvakangosiya tiri ndozvetichasiyiwa tiri ende hapana kana movement kana kuiwedzera kana kudzoka sure hatina izvozvo tinoti ipa pano patiri ndopatichagara tiri tsvangira akatisiya tiri pa1 taramba tiri pa1 wanga ari pa2 asi ivozvo tadzoka pa1
Sendiro natora nezvekuti MP zvichasara yava nevanhu. Vaita 30 muparliament muya muya. Zvokuti ite something nekudidi 2023 ja ande kutaurirai. Ndiri pano.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirwere cheCOVID-19 chiri kurura muAmerica sezvachiri kuita munyika zhinji pasi pose. Vanhu havachakwanisa kufamba kana kuenda kumabasa semazuva ose. Mitambo yose yose iyo inosanganisa zviuru nezviuru zvevanhu panzvimbo imwe chete yamira kutambwa. Izvi zvinokonzera kuti vanhu vanorarama nekushanda mumabasa ane chekuita nemitambo yakasiyana siyana varasikirwe nemari yekuchengeta mhuri dzavo. Kubva kunhabvu, kubasketball, tsiva, kumhanya neimwe mitambo hapana chiri kuitwa. Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira mitambo yakasiyana siyana vatafadzwa munjanja vanoti zvichatora nguva kuti vanhu vakwanise kuungana panzvimbo imwe chete vachiona mitambo yavanoda.
Ndingati masports muAmerica asangana nedambudziko guru rekuti chirwere ichi checoronavirus COVID-19 chabata vatambi vemutambi wemutambo dzakasiyana siyana dzakaita sebasketball, dzakaita seiro nhabvu yatinoti soccer, zvakaita sebaseball. Ndingati kubva pakatanga kubuda macases eCOVID-19 muAmerica, sport yakatanga kubatwa sport yebasketball. Season yeNBA ichibve yasuspendwa iwo musi wacho iwoyoyo. Ndo pakatozoterawo mimwe mitambo seNational Hockey League neMajor League Baseball neMajor League Soccer, vese vakabva vatozotera mangwana acho chaiye chaiye vachisuspenda mitambo iyi. Ndingati zvakabva zvazopindawo mumacollege sports, vakabva vatozosuspendawo mitambo inonzi yeNCAA tournament yebasketball, yakabva yatosuspendwawo iwo mangwana acho aya.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira mitambo yakasiyana siyana vatafadzwa munjanja vari parunare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7. Zvikuru kanobva kuna Jantao Mutupo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiri wenyika anoparura urongwa hwekukurudzira makambani kuti ashandise mhando dzemoto dzisingakanganisi mweya unofemwa nevanhu. Sangano rinomirira vanofamba nemabhazi eruzhinji rinoti urongwa hwakataurwa nemutungamiri wenyika hwekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19 hahuna kukwana. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoshora mutungamiri wenyika richiti vanonoka kufunga kugadzirisa zvinonetsa munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanona Kawande ndiri Washington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko izika.